Vashandi vadzimba mabasa ava vange vachichema-chema zvikuru apo vange vari pamuzinda wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU muguta reMutare apo vange vachipira nyaya yavo. Mumwe wevashandi vakamiswa basa ava kubva musi wa 24 chikunguru amai Luse Matongo vanoti havazivi chikonzero chavadzingirwa basa uye kuti vabve pamuzinda wechikoro ichi.
Atangosvika pakambani ndobva tatongonzi tobva tangopiwa matsamba kunzi dzokerai kumba effect from Friday 24 July because that we was on short time yema 2 weeks. Saka tabva tamira, tabva tangopiwa matsamba, atina kuudzwa the reason why tamiswa mabasa. Tabva tangonzi chitobuda imuyadhi mutodi mutoenda. Tabuda kudaro, saka tatarisa vasara pabasa.
VaProsper Jambaya vanoti vava nenguva yakareba vachishandira chikoro ichi asi vakashamadzwa zvikuru nekungonzi basa rapera pasina tsanangudzo izere kubva kuvakuru vechikoro ichi.
Inini nemaonero angu nekumisa kwandaita basa zvinhu zvandirwadza kuti ndakaseva company for a long time and vakunditi unofanira kuenda kumba usina chawakabata uyezve ndichinyatsokuona kuti zvinhu izvi zvakamborongwa sende zvakatangira papi ende zvinhu zvakazondikanjamadza ndichinzwa kuti mabasa hakusisina and hamuchatofanira kuti reporter duty nenyaya yekuti kambani haisi kukwanisa kubhadhara ichakudi. Asi ini zvandirwadza nokuti ndasevha kambani for a long time. Zvinhu zvandirwadza kuti mhuri yangu inodyei.
Mumwe wevanhu ava muzvare Patients Chisi vanoti zvinovanetsa kuti vasarudzwa sei paruzhinji rwevamwe vashandi kunzi vanzi basa rapera nepo vaishanda nesimba zvikuru pachikoro ichi kwenguva yakati kuti.
Vasina hama vese vangonzi budai kunzi. Saka tabatangotora manotsi edu. Ndobva tatotiregera tiende kuzesiki yedu yakatimirira uyezve hatisi kuziva chatamisirwa kuti tamisirwa chii. Havana kana kumbotitiwo uyai pano tikutaurirei kuti tine ishu yakadai kana kuti zvinhu zvakamira zvakadai kana kuti law yacho havana kutiudza kuti tashandisa law iyi nenyaya yekuti kuti mumire basa zvakamira zvakadai hatina kuunganidzwa. Waingosvika chete pabasa ungori ne lunch box yako wototanga kutopinda basa wotonzi chitobuda.
Studio 7 yanakwanisa kutaura nevakuru vechikoro cheHillcrest College nhasi sezvo vange vachinzi varimo musangano. Zvichakadai hotera yemaMutare yeMountview yamisawo vashandi vayo vanosvika makumi maviri basa zvichikonzerawo nechikonzero chekuti inoti haichakwanisi kuvabhadhara mari dzemihoro. Vakuru vehotera iyi maMutare varamba kutaura neStudio 7 nezvazvo vachiti titaure nemuridzi wayo vaJonathan Kadzura avo vatisina kwanisa kubata nhasi. Asi vaDelford Chigweshi avo vanomirira vashandi vemuzvikoro nemamwe masangano pasi pebazi ravo reZimbabwe Education Scientific Social and Cultural Workers Union of Zimbabwe mudunhu reManicaland vanoti vachapikisa zviri kuitwa izvi kumatare edzimosva. Vashandi vanokwanisa kudarika zviuru gumi vakadzingwa mumabasa mumasvondo maviri apfuura zvichitevera mutongo wedare reconstitutional court wekuti vashandirwi vanokwanisa kupa mwedzi mitatu yekuzivisa vashandi kuti havachadiwi pabasa. Ndakamirira Studio 7 maMutare ndini Loida Moyo.